Vagari avano chingwa dzakawanda mombe dzavo hadzidhibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde vachaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Tikakudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kufa. Kana kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki nacho. Mushonga wacho ndo usingazoshanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josini Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaita haina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndazozivi manje kuti dhibhi racho raiitwa raienderana here nenhamu dzemombe dzaidhibha. Ndozvatisingazivi manje kuti mixta yacho yange yakamira sei hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaitwa iyoyo kudhibha mombe ngani taita dambudziko iroro hatizivi.
Amai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plus tinototenga yokuspraya tega unenge wakuspraya dzako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika 20 vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Tashira mombe 20 kwete mhuri kwete makalfu aitaana zvekuende zvinga mhuri that's it hadi masiri mamwe asandambosunga sataitwa jogana asingasi jona ndetchak asingasi jog mombe aikura svika ndini kwana problem ndotengesa ndotomhaya kwazvo ndinari 4 ndotosova problem mumbazi ndakafira 28 minus mhuru handiverengi kwasina dhibhe tine plangi panapa yekujambirai pano pafamu tasina dhibhe mishonga tatina 1.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhibhe sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Kaita gona semafamasi pachezvese vanodzidzisa padhibha iri tichipfungwa zvimwe chete tinoti kana kuta mushonga uyiunganidza mari yedu tira tinoudziwa tati mushonga nedhibha inoiswa mvura umu nemakejizi ane marita zvake emvura takuziva 12,000 litres ndodzopinda mupurangi medu of water toudziwa kuti makejizi mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati saka taingoti manje vanhu kuti tiwirirane titaure the same thing hazviite jabhozi handizivi kuti urombo usafunga vanhu kuita sei jabhozi umwe munhu anenge ane mombe 1 afunga kuti iye haana basa iindine 20 dzangu idzi afunga kuti ndiani problem chete.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Musuela varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vadhibhc ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatore venhau vehurumende chete.
Kune last time mona itigova vakatiita mugame president nezdc zvasvina kuti zdc inerauri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru 50 kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.